manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 9 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCovid-19 munyika zvikuru muHarare. Magweta emutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHopewo Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa chirunguva kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika vave zana nevaviri kana kuti 102 muHarare muri imo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi mashanu nevashanu kana kuti 55. Bulawayo ndiyo iri kutevera pavanhu vafa vanosvika makumi maviri nevatatu kana kuti 23. Dunhu remasvingo chete ndiro risina kana munhu mumwe chete ati afa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvina nemazana mashanu ane makumi manomwe nemashanu kana kuti 4575. Vapora vadarika chiuru chimwe chete nemazana mana ane gumi nevatanhatu kana kuti 1416. Sezvo chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya munyika, tabata nyanzvi miyadzi zveutano Dr. Brighton Chireka tikatanga nekuvabvunza kuti munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi.
Chirwere cheCovid-19 chapararira, so masymptoms anofanira kutariswa nevanhu kuti vafone manumbers ekuti vanotestwa, ndoanoti kana munhu achikosora chiwana chizarirwa achipisa mwiri temperature kana kupisa nokupindwa chando kutonhorwa kana kurwadziwa nemwiri yese kana ma muscles kana ma joints achirwadza nedzimwe nguva vamwe vanongotanga kungorutsa kana kuita diarrhea kana kuti vamwe vanoona vachiita tinoti loss of taste or smell vachitadza kufema vachitadza kunhuhwidza zvino kana kutesta chikafu vanenge vaya kuto vasakwanisa kuita izvozvo.
Vanenge votsvaga rubatsiro kupi chaizva?
So vanofanira kuti vafone nhamba ya 2019 kuti kana kufonera chiremba wavo taura naye pafoni ngavarege kuenda kuzvipatara vanotanga vafona kuti vaonekwe vataurwe navo pafoni vozoudzwa zvokuita kuti vanotestwa.
Ko kana munhu azarirwa zviya zvekutadza kufema Dr. Chireka?
Kana munhu achinga aona kuti ari kutotadza kufema kana kutaura vanofanira kuti vashedze ambulance kana kuti vari kutozarirwa chest pain vari kuda kutsimbirirwa pachest pavo kana kuti vakatadza vangava kuti confused vato dizzy vasazivi zvavari kuita vanofanira kutokurumbidza kufonera ambulance kana even vakutadza kufamba kana kuita chomabasa vanofanira kufonera ambulance kana vakatanga kuona vamuromo yavo yakuita blue kana mafesa avo kuita blue vakuzarirwa futi vanofanira kuti vafonere ambulance nokasira.
Izvi ndo zviri kuwanikwa here muvarwere vakawanda veCovid-19 chiremba?
Vazhinji havamboita masymptoms akawanda akadai so vazhinji vachange vachigara kudzimba vasina mbo vasingari kuenda kuchipatara vasingari pasina need kuti vaende kuchipatara So vana vakagara kumba vanoudzwa kuti vaite self isolate vanofanira kuzvitsaura kubva kune vamwe kuti vasapata vasatapurire chirwere asi kune avo vanenge vakudzimbirwa sezvo ndataura kudhara izvo kuti vanofanira ambulance ndo vanenge vakuda kuenda kuchipata vasvika kuchipatara ikoko kazhinji kazhinji chavanenge vachitarisa vanenge vachitarisa kuti vaone kuti vari kuwana here oxygen yakakwana
oko kana vasiri kuwana mweya wakakwana kana kuti oxygen chii chinoitika
so vanogona kuiswa paoxygen yekungopiwa tube yeoxygen vachifemeswa naizvozvo vazhinji vanongoita zvakanaka vazhinji avatomboda kuzobatsirwa nemushini vashomanini vanozodawo maybe vachakwanisa kufema vega vakuda mushina inonzi ventilator mushina unobatsira vanhu kuti vafeme ndowandisinga vakudiwa but vashomanini vanozodawo zvakadaro vazhinji vanonge vari vazhinji avatomboda kuya kuchipatara
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vadarika zviuru makumi maviri nevaviri ane mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 22,903. Vanhu vapora vadarika zviuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 720,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 19.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 162,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 727,000. Vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 11.9 million. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti magweta emutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau ane mukurumbira mukuburitsa nyaya dzeuori vaHopo Chingono haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vaviri ava vari muusungwa mujere rechikurubhi Maximum Prison vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Vaviri ava vanonzi vakaendeswa kuchikurubhi pakati peusiku nemusi wechishanu vachibva kuHarare Remand Prison mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magweta aya anoti vaviri ava vari kunyimwa chikafu chinoenderana neutano hwavo uye vari kufamba vakaiswa ngetani dzemumakumbo. Vakuru vemajeri vanonzi vari kungoti zvavari kuita zviri kubva kumusoro. Vaviri ava havanawo kupiwa majuzi ekupfeka achinzi ainge apera. Magweta avo anotiwo akanambidzwa kutaura navo nezuro muchiwande sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prisons vaMeya Kanyezi kuti tinzwe divi ravo. Mune imwe nyaya bepanhau reZim Live rinotiwo mumwe mudzimai wechidiki Nonkolo Maposa akapambwa ndokurohwa nekumbunyikidzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nemusi wechishanu avo vanonzi vaitsvaga sekuru wake vaJosephat Ngulube nenyaya yekuda kuratidzira kwaida kuitwa mwedzi wapera uku. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vakawanda vanopikisa hurumende vakatiza misha vachitya kuitwa kafira mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vamwe vanopikisa ava matororo izvo zviri kushorwa nevakawanda kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Kwamutare vamwe vanoshanda vakazvimirira woga vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano sematauriro emutori wedu wenhau Lloyd Moyo.
Mapurisa kwamutare kasunga nhengo nhatu dzesangano reamalgamated charts wa Community Development Trust achidzipomera mhosva yekuita musangano uri kunze kwemutemo panguva ino yelockdown. Vatatu ava vazoregedzwa mushure mekunge vabhadhara faindi yekubvuma mhosva yavo. Vakasungwa ava vanosanganisira sachigaro wesangano iri vaJ Kasakara vaAmos Muchena na wakla vigore waka sakara wao za studio 7 kuti waka sungwa ni mkuru wema purisa anushandira kwa chiazwa assistant commissioner Arnold Makomo pavange vari pakati pokuita msangano kuzeya mabatsirikani ke angaita vanhu venharaunda yavo panguva ye lockdown ino
takange tiri parombe pa primary school tichiita discussion yedu yatanga tiri 3 takamaintaina social distance kuti titedzere precautions e covid aitaurwa anotaurwa nezvawa ipapo ndopatakazoona motikari ya Ascom yasvika pasi vasvika ipapo takazviintrodusawo kwavari ndobva kuti munoita nezvei muri kuitei muno takavatsana ngurura kuti isusu tiri kuitawo egroup discussion yedu tiri 3 yatiri kudiscussa nezvemalocal government governance issues ari mumaareas anoitwa exploitation yemanatural resources since iriyo field yatinoshanda tichitarisa nezvaita
asi vakasakara vanoti mukuru wemapurisa havana kuzvitambira
havana kuda kunyatsotiteerera vakati we are still suspecting ende tiri kutokuona ise vasungwa vedu nenyaya yekuti tiri kukuonai kuti pamwe muri kuita zvepolitics madocuments anezvamataura inogona kuva false statement tirikufungwa kuti ndimi vanhu vari kuita reorganization of the demonstration yemusi wa31 isina kubudirira zvakanaka
vati chinokashamadza inyaya yekuti mabasa avo anozivikanwa nevemunharaunda nemadzisabhuku uye nemakanzura
semayouth arivo mucommunity ari kushandawo community work yavo vakatorejistwa vane deed of trust ravo takaengeja headman tikaengeja matraditional leaders mazhinji tinotozikanwa mucommunity ndobasa ratinoita zvinhu zvatisina kukasika kutonzwisisa kuti zvambofamba sei
va James Mpfumi vanoshanda nesangano re Center for Research and Development iro rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa sekwachiyadzwa vanoti nguva zhinji mapurisa anotyora kodzero dzevanhu vachivanda nenyaya yechirwere checovid-19
zviri very much disturbing kuti ma community based organizations vari kutitwa suspected criminals vachidiscussa ma issues ari kuaffecta community yavo vachifollowa ma guidelines ari kutaurwa ma CBOs ane mandate yekuinfluenza nekucontributa kulocal governance issues chikumbiro chedu ndecheku encourage government stakeholders especially state security establishment dziri muma communities avari kuti va respect ma local participation in governance issues in local governance issues that is affecting my local people.
Gweta vakisindlovu ve Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndovabatsira kuti vatatu ava vabudiswe musungwa studio 7 inokwanisa kutaura na assistant commissioner Arnold Makomo avo vakasunga vatatu avo sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 Mamutare ndini Lloyd Moyo.
Kubva kumutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa dziri kutarisirwa chero nguva munyika kuzoedza kupedza bata murefu bata mupfupi yoitika munyika zvopakuti zvinhu zvisagadzikane. Nhumwa idzi dzinoti vaive gurukota munyika iyi Vasidi Mufamadi uye vaive muteedzeri wedare reparamende Amai Baleka Mbete avo vari kupinda munyika kuzotaura nehurumende vatore ZANU-PF vanopikisa nemasangano akazvimirira oga. VezanuPF neMDC vanoti vanotambira nhumwa mbiri idzi. Asi munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti kugadzirisa matambudziko emunyika kunoda vene vacho kuti vazvipire.
Zvina kuipa zvulu kuti South Africa ive neshungu dzokubatsira Zimbabwe. Asi chatinoziva ndechokuti musha unovakwa nevarimo kana maZimbabweans pachavo asina shungu dzokuvaka musha wavo. Chero kukabva vatumwa kudenga havangauyi vakagadzira dambudziko riri muno muZimbabwe. Chinotsvakwa ndechekuti panoda moyo wokushanduka wevanhu vomuZimbabwe kuti vati tazozvifunga kuti tishande pamwe chete kugadzira madambudziko atakatarisana nawo.
Asi semaoni renyu zvii chaizvo zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa pane South Africa?
Nhamo dzedu dzakawanda kaZulu hameno kuti vari kuda kutangira papi. Panogona kuti vanhu vanoda kutarisa nyaya dziri just immediate short term yokuti tine nzara almost half of the population according kuma results eZimbabwe havana zvekudya iye zvino the situation yenzara we live in get worse tatasvika kuna March when people will then start to have my greens. Saka maybe kuda ndiyo nyaya kana kuti inyaya inechokuita ne ne challenge yekuzvipatara madhokotera namanesi vanga vari pakutsutsumwa ma mwedzi yakawanda kuzvipatara zvino hazvina kumira zvakanaka nyaya yemishonga kana kuti inyaya dzedu dzemakakava dzagara dziriko dzava nenguva yakawanda dzisina kugadzirisiwa.
Saka munhu anga atangire papi chaipo?
Zvinoenda nokuti munhu anoda kutangira papi nenyaya dzeZimbabwe. Nyaya dzeZimbabwe dzakawanda. Inyaya dzine chokuita here nokutsutsumwa maererano nenyaya yavanhu vakasungwa nokuda kwemaprotests kana kuti nenyaya yezvavakavhukunyura pamusoro penyaya dzecorruption. Hatizivi kuti anenge achiita anoda kugadzirisa kana kubatsira kugadzirisa nyaya dzomuZimbabwe anoda kutangira papi.
Semakereke muri kuti poitwa sei nenyoka yapinda mumbai?
Zulu machechi akatanga kutaura nenyaya yekuti maZimbabweans aite nzira yokugadzirisana iwo pachawo makore anokwana matatu apfuura.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi inoti munhu wose munyika iyi ave kumanikidzwa zviri pamutemo kuti apfeke chekudzivirira muromo nemhuno kana kuti face mask nechinangwa chekuedza kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Munhu anenge asina kupfeka chekuzvidzivirira ari kunzi abhadhare madhora 10 nemashanu, asi vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti hurumende ingadai yatanga yawanisa vanhu zvekuzvidzivirira izvi. Malawi ine vanhu vanodarika zviuru 4,500 kana kuti 4,500 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa izana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137. Zvuru nezvuru zvevanhu nezuro zvakaratidzira muBeirut, guta guru reLebanon, zvichikurudzira vatungamiri venyika iyi kuti vasiye basa mushure mekunge vanhu vanodarika 450 vafa uye vamwe vanoda kusvika zviuru 4 vakuvara. Izvi zvinotevera kuputika kwakaita pane imwe nzvimbo inonzi yaichengeterwa zvinhu zvaikwanisa kuputika. Nyika dzakawanda kusanganisira America dziri kutsvagira Lebanon rubatsiro muFrance nhasi. Kutanga nhasi, gurukota rinoona nezveutano muAmerica vaAlex Azar vari kushanyira nyika yeTaiwan, uko vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaTsai Ing-wen. Kushanya uku kuri kuuya apo ukama pakati peAmerica neChina husina kumira zvakanaka. China haitenderane nenyaya yekuti America idyidzane neTaiwan sezvo ichiti idunhu rayo, kunyange hazvo nyika iyi ichiti inoda kuzvitonga kuzere. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinopakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yechirongwa che Zimbabwean Lives Matter chiri padandemutande, icho chakatanga chikokerwa nevanhu vazhinji vane mukurumbira vanosanganisira muimbi wekusouth Africa aka uyezve mutungamiriri webato reEFF vaJulius Malema. Iye zvino chirongwa ichi chave kushandiswa nezvivarwa zveZimbabwe pasi rose. Chinangwa chiri chekudzidzisa pasi rose nezvekumbunyikidzwa kwekodzero kunonzi kuri kuitika muZimbabwe. Muchirongwa tina vatatenda magetsi wechidiki akabva kupedza dzidzo dzake kuOxford University kuEngland, uko akambova nhengo yezvirongwa zvakasiyana-siyana zvine mukurumbira zvinosanganisira chirongwa che Blog for Development chinokokerwa nesangano reWorld Bank akatobudirira. Ngatinzwei maondoro ava magetsi pamusoro pezvinyaya iyi.
Hashtag yekuti Zimbabwe Lives Matter yakakosha panguva yatiri kuda kuti hurumende yatukararama anda inokwanisa zvekushungurudza vanhu. Saka I hashtag yakanakira kuti inoita kuti international community ionewo zviri kuitika muZimbabwe. Ingori nyaya yekuti nyaya dzemuZimbabwe ukatarisa pakaitika zvikwa George Floyd, vanhu vakawanda vakapindira nekuda kwekuti panenge paiswa hashtag yekuti George Floyd hashtag Black Lives Matter. Iyi yeZimbabwe ndiyo hashtag yaipengesa padandemutande. Saka tikatarisa nyaya yakadaro inenge nyaya yakanaka nekuda kwekuti vazhinji vemuZimbabwe vakataura. Maabductions haaperi, vanondoramba vachingotorwa nehurumende vachiiswa panzvimbo dzisiriridzo. Saka iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti vamwe vanhu vasingakwanise kushungurudzwa nehurumende yedu vakwanise kutaura.
Vamagetsi, tiri kuona mashoko ari kuparurwa nemacelebrity makuru muAfrica vachiti vamire pamwe chete nezvaro zvaZimbabwe, uyezve nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika ngaipere. Nemaonero enyu matano ari kutorwa nevanhu vane mukurumbira panyaya iyi anobatsira here?
Ndinoona sokunge mashoko ari kutaurwa nevanozivikanwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira anobatsira. Hashtag Zimbabwe Lives Matter haisi an anti-political movement, it's a demand. Yezvinhu zvekuti zvaifanira kuva nyore kutaura nezvazvo kuti mahuman rights haifanira kunge iri nyaya yekuti tingatogare dare rekuti tinoda kutaura nezvekukumbira mahuman rights mugore ratava rino ra2020. Ukuona zvakupindurwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira zvinopa udzamu, zvinopa uremu kunyaya yematambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe.
Tinonzwa hurumende yeZimbabwe ichiti inoremekedza kodzero dzevanhu, uyezve hapana munhu anosungwa asina kutyora mutemo wenyika. Sewechidiki ari chizvara cheZimbabwe, ndeapi mashoko amungada kupa kune vakuru vakuru muhurumende?
Mashoko andingade kutaura kuvakuru vehurumende yemuZimbabwe ndeyekuti kana zvaitaurwa muna 2017, muna November 2017, zviri zvechokwadi kuti paida kuitwa Operation Restore Legacy. Handifunge kuti Operation Restore Legacy yanga iri kuti restore a legacy of corruption, a legacy of human rights violation, a legacy of misgovernance. Fanira kuva legacy yezvinhu zvinenge zvichiita sezvinhu zvakanaka, kwete kuti matambudziko ataisangana nawo panguva yaMugabe, wekuti vanhu paakabviswa munhu wese akafara. Uva maprimatambudziko atinotanga kusangana nawo ari wese panguva yavamunangagwa. Zvinhu kana vakapinda vachipomisa zvinhu zvichachinja, zvinhu ngazvichinjewo. Hapana munhu anogara muZimbabwe asiri kutya kutaura. Pagraduation yangu ndakatorwa nekuda kwekuti panguva yaMugabe taitaura against ZANU-PF. Zvinhu zvasina kuita panguva yamunangagwa nekuti taibhiliva kuti munhu achangopinda muutongi anopiwa nguva yekuita sei yekuzvipruva. Ati takatorwa pagraduation president Mnangagwa varivo vanga vava president. Ndopa ndakatanga kuziva kuti zvinhu hazvina kuchinja muZimbabwe. But I believe kuti zvinhu zvinofanira kuchinja nekuti zvinhu zvikasanaka vanhu vanoramba vachingoprotest. Maintenational community inoramba ichingoita sei ichitaura kuti muZimbabwe mune matambudziko. Zvinhu zvatoda kuti zvichinje kunodingi kuti ikonomi yedu itange kushanda zvakanaka. Hazviitiki kana tisina kugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo day to day, kana tisina kugadzirisa zvinhu zviri obvious sekuti mahuman rights violations zvisina kugadzirwa izvozvo. Hatikwanisi kuti tiudze international community yeminvesti munyika yedu nekuti vanenge vachitoona kuti munyika yenyu yakaminama, nyika yenyu haina kumira zvakanaka.
Aiwa, tinotenda vamagetsi nemaondero enyu pamusoro pezvenyaya iyi. Mure Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8-9 PM mure Zimbabwe, pano panepfenyuro yestudio 7. Anokonekai nemufaro, ndinowenyu Mike Hove. Tosangana nemusechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Vatereri, ndinokukwazisai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti Varoma 13:1-2 inoti munhu wose anofanira kuzviisa pasi pevatungamiri venyika nokuti hakuna simba risina kubva kuna Mwari. Vane simba rokutonga vakaiswapo naMwari. Saka naizvozvo anoramba kuterera vari kutonga ari kumukira zvakaiswapo naMwari, uye vanoita izvi vanozvitsvagira kutongwa. Mufundisi Simango, zvinorevei kuti hurumende dziripo dzakadzikwa naMwari?
tinotenda zvikuru baba Hwande nemubvunzo wenyu wakanaka kuti hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari isoko rinoda kuti ribatwe neuchenjeri nokunzwisisa nokuda kwokutiko tinoona dzihurumende dziri pasi pano dzakasiyana siyana dzinototi pamwe tinobvunza mubvunzo kuti zvakamira sei kana tichiti isusu hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari tinofanira kungwarira nokuziva kuti soko iroro rinoreva kuti Mwari watendera bedzi asi hakusi kuti Mwari ndiye anenge ati zvinhu zvivepo asi kuti watendera maererano nezvinenge zviripo saka kana tichiti hurumende yakagadzwa naMwari tiri kureva maererano nokutendera kwaMwari zvichitipa simba rokutaura ukuru hwaMwari nokuti zvinhu zvose zvinoitika panyika pano wega zvakanaka kana kuti zvakashata zviri pasi pesimba raMwari
ko zvino mufundisi Simango dzimwe hurumende pasi pano zvadzinoshungurudza vanhu zvinobva kuna Mwari here izvi
dzihurumende dzinotenderwa naMwari chinangwa chiripo chokuti dzikwanise kutevera bumbiro nokuita zvakanaka zvinotenderwa zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka saka hurumende dzese kuti dzinogadzwa naMwari kutaura kuti isu tinonamata tinofanira kuva vanhu vanozvisa pasi tichitevera bumbiro remutemo wenyika imwe neimwe nokuti bumbiro chinogadzirira vanhu kuva noupenyu hwakanaka kana tichidaro zvekare hakusi kureva kutiko kana Mwari atendera hurumende kuti inge iripo Mwari uri muzvinhu zvose zvinoitwa nehurumende iyoyo kana kuti kana Mwari akakutendera kuita chinhu hazvisi kureva kutiko zvinhu zvose zvaunoita Mwari anenge ainewe paunoita izvozvo panofanirwa kungwarirwa nokuda kwokutiko kana munhu uchiita chinhu unofanirwa kuziva kuti Mwari anotiita chipi regera kuita chipi
kana hurumende dzakadzikwa naMwari sei vanhu vachizodzinyunyutira ivo vari vatendi
kunyunyuta kunokonzerwa nokuda kwokutiko pakati pevanhu vaviri vanoti hurumende nevagari vayo kana kuti nevanhu pane vamwe vanenge vasina kutenda kubata bumbiro kurichengetedza nokuti bumbiro kana kuti mutemo kana kuti iro bhaibheri pacharo nokuti ibumbiro guru chaizvo resoko raMwari rikatevedzerwa nemo nemo rinopa vanhu upenyu hwakanaka nduramo yakanaka saka kana mumwe munhu akaputsa bumbiro manje zvinozokonzera kuti mumwe anyunyute zvinozokonzera kuti pave nekusungwa nokusungana nokutambudzana nokuda kwokuti kuna anenge aputsa zvinotenderwa chinangwa chehurumende ndechekuti vanhu vayo vagare murugare vagare zvakanaka ndiyo ndava muchiona ndima iri panapa yamaverenga iyi vhesi inoti kuti tose tigare zvakanaka murunyararo norugare nokuda kwokutiko vakagadzwa kuti vagone kubatsira vanhu vanenge vari panyika vari vabati kana kuti vari vanhu vanogara munyika iyoyo
chii chingaitwa kuti vanhu vagare murugare pasina boboto sekudiwa kwazvinoitwa naMwari
chikuru sandichecho chokutanga chokuremekedzana kuziva kuti pane imwe ndima inotiudza kuna Mateo iti zvaunoda kuti iwewo vamwe vanhu vakuitire vaitirewo saizvozvo iwewo kutaura kuti iko vanhu vakaremekedzana vakakudzana vakaziva kukoshesana ndo panouya manje hunhu ubuntu hunhu hwakanaka udzihurumende navanhu pamwe chete pakava noruremeko dzinokuremekedzana panozoonekwa paine kugara kwakanaka nokuda kwokuti panenge paine rugare inyaya inokosha zvikuru yamataura nhasi uno nguva ndiyo ingatikoshera zvedu kuti hatingapedzi zvose asi mataura nyaya inokosha zvikuru vaHwande ndatenda zvikuru
aiwa mazvinzwi vane gavatereri tinotenda zvikuru mufundisi David Simango netsananguro yavatipa vanoda kunzwa hurukuro yose endai pawebsite pedu yevoashona.com motarisa pakanzi zvechitendero ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muHarare magweta emutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHope Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri rechikurubi Maximum Prison Zimbabwe yotarisira numwa kubva kuSouth Africa cheronguva kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.